chiba. Oh God, oh God, oh thinking kuti izvi ndezvo mbinga. But anyone can deliver. Kana kamira neni, I'll make your dreams come true. Ndikawana kamari kangu, ndohaya blaz vebosho. Soon as ujemuka Max and Sen, no wanna pack a pack kwa moja. Kushaya kana X1, aka muku spoiler.
Kushaya kana X1, akambuku spoiler, really funny, yeah.